A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, July the 7th of 2023. And I am your host tonight, Evans Zeninga. So tonight, we are looking at the political campaign rallies taking place in the country as things get heated ahead of the upcoming general elections. And today, the High Court of Zimbabwe reserved judgment in a case seeking to bar former ZANU-PF stalwart Sevia Kasukwere from contesting as an independent candidate in the upcoming presidential election. Now, this petition was brought to court by a ZANU-PF member, Lovedale Mangwana, who's being represented by Advocate Louis Uriri. And Kasukwere is being represented by Advocate Harrison Ngomo. Vangomo vanoti mumwe murume, George Masters, vakaendesawo magwaro kudare repamusoro, vachikurudzira dare kuti rirambidze vakasukwere kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika. Ngatinzwei vachitaura.
Watinaye akafaila nyaya yechipiri ndomumwe anonzi George Masters uyo ana kufaila iri agent chamber akafaila iri ordinary court application. Saka tiri mushishiro kugadzira mapepa okupikisana nezvaari kukumbira kudaro.
Ari kuda chiyo?
Ari kuda kuti vakasukuwere vasakuwana varambidze kucontesta election ya 24 August.
Zvikonzero zvake ndezvei?
Zvikonzero zvokuti kwai vasukuwere vanga vazavana kukwanisa kuachivha zvinodiwa nomutemo zvokuti vange vari ordinary resident munyika muno for 18 months. Panyaya yechikonzero chinopuwa chakafanana neiyi yatiri kubudirira nayo mudare, asi kungoti chino chaiswa padare rakasiyana. Apa tanga tichigira kuti vakoti iye aenda kudare regeneral preliminary High Court.
Avo vange vari gweta ravasevia Kasukwere vaHarrison Ngomo vachitaura naGodwin Mangunja weStudio 7 vari kuZimbabwe. Now, moving forward, the Zimbabwe Republic Police has banned a rally for the opposition Citizens Coalition for Change that was scheduled for Sunday in Bindura. And the police said the venue had no access to roads, as you can tell from the letter they issued, and there's no water. It also said the opposition did not give sufficient notice to the opposition as they want to launch the election campaign in Bindura on Wednesday. And the party's campaign hit a wall again in Chiredzi after its scheduled rally was barred to pave way for an official opening of a clinic by the ruling ZANU-PF party minister of state, former single province, Ezra Chadzimira. Yesterday, former deputy information minister and ZANU-PF aspiring MP Energy Mutodi allegedly fired gunshots at Citizens Coalition for Change CCC members who had gathered at Baradzanwa Township in Bikita awaiting their leader Nelson Chamisa's arrival. Mutodi is currently running for the Bikita South National Assembly seat on a ZANU-PF ticket. Mutodi denied these allegations yesterday when asked by Studio 7 reporters. Nengo nanatu, zebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, CCC, zinonzi dzakuvadzwa pamhirizhonga inonzi yakonzerwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vanga vachiedza kuvhiringidza musangano waitwa nebato rinopikisa iri panzvimbo yemabhizimusi yemaunga kwaGutu mudunhu remasvingo nhasi. Musangano uyu wazomiswa nemapurisa uchiri pakati, mapurisa achiti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa nguva yavo yekuti vachivhara musangano wavo yange yakwana. Ngatinzwei vaChamisa vachitsanangura.
Nikayose Amirira. Asi munoona kuti hama dzedu dzeZANU-PF avanzwisisi kuti tinoda runyararo munyika muno. Isu atiende kwa msangano wawo. Isu kwa msangano wetu ngawasa uya. Kukutu kumadomo unwe musha wake. Anayewa uchiri mazakanaka. Uri uruza unone sekele iko neni ndide mwombe zangu mbiri.
Avo vange vari va Nelson Chamisa, mutungamiriri webato rinopikisa Triple C, vachitaura nevatsigiri vavo nasi kwamaunga kwagutu kumasvingo province. And on that note, let's take a short break. We will be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
And now for those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube as VOA Zimbabwe. And tonight on Live Talk, we are discussing the 2023 election campaign trails by the country's major political parties. And to discuss this issue, we have three guests. Before I introduce them, just to let you know, it's going to be a very busy weekend as well for ZANU-PF as they head to Chinoy for their big star rally, which is headed by the ZANU-PF leader, Comrade Emmerson Mnangagwa. So let's go dive now to our guests for tonight. I will welcome UK-based Vamasimba Mavaza of ZANU-PF, Vatawanda Dzokora of Triple C, based in North Dakota here in the United States. We also have JC Chihota from the Women's Academy for Leadership and Political Excellency. Welcome, ladies and gentlemen, to the show.
Thank you very much. Thank you. Yes,
Babu. Awesome. Let me start with you. I will start with you, Vatzokora. Your party is in the news. There has not been joy. We are told you were not allowed to hold a rally that was scheduled for Sunday in Bindura. What is your reaction to that? Let's start from there.
Isu sewa sema citizens sewa na Zimbabwe. Takamira pataka mira. Takamira patanga taka mira 2018. Pataka rakasha ZANU-PF na Vamnangagwa. Patanga takamira ipapo, ndo patichiti takamira na nasi. Uye tunoramba takamira ipapo, takashinga kuti gorerino tirikura kasha zvakare ZANU-PF na Vamnangagwa. Murikuona kufara kurikuita vanhu, kwese kurikusvika President Chamisa, kufara kwakaita vanhu mumasvingo. ZANU-PF yakatoona kuti vachamisa vane vanoteerwa neruzhinji rweZimbabwe. Ndosaka maakuona iko zvino vari kupindira munyaya dzedu vachimisa marari edu kuti vanhu vasauye kuzonzwa shoko reshanduko riri kuparidzwa naPresident Chamisa. Izvi zvinongotiratidza chinhu chimwe chete kuti ZANU-PF iri kutya kuzvambaradzwa zvayakaitwa muna 2018. ZANU-PF iri kukwata, saka vari kufamba vachimisa marari edu. Makavaona vachiita zvimwe chete izvozvo kuumasvingo. Nemapurisa acho akatoturwa naPresident Chamisa achibvunzwa kuti zvamuri kundiita iyi ndozvamuri kuitawo here Vamnangagwa. Muri kuvashungurudza here zvamuri kuita izvi? Muri kuvabvumira kuita marari avo pose pose? Asi isusu muri kutirambidza. KuBindura vapamhidza zvakare vatirambidza kuita, vari kuda kuedza kutirambidza kuita rari yedu, asi rari yedu iri kuenderera mberi nekuti zviri kuitwa nezanu PF hazvisi pamutemo. It's unconstitutional, it's an illegal ban, and as you have seen, we have already challenged that in court, and when we did that, the magistrate said he's going to put the case down or the issue down 2 days later, 2 days after we were supposed to have our rally on Sunday, and we have already challenged that again. We are challenging that, so our rally in Bindura is going on unabated. Atichisi dzirwe, atichatya, atichi zanu PF, ma citizens takatoshinga,
vadzokora. Chimira mirai ndikubatei muromo, mirai ndikubatei ipapo vamavaza vauyewo. Vamavaza manzwa here zviri kutaurwa na vadzokora izvo. Vanoda kupindurwa, vakamirira mhinduro, Zimbabwe yakateerera.
Ya chokutana ndekuti pane mutsauko pakati pekupenga nekupengereka. Zviri kuitika kuvanhu veTCC kunonzi kupengereka. Havasi kurambidzwa kuita misangano yavo. Ndotanga nenyaya yekuchiredzi. Kuchiredzi vaudzwa kunzi makanonoka kukumbira kuita musangano nekuti nzvimbo yamakumbira ndo yagara iri kuuya minister of state kuti azoitawo official opening yechipatara munzvimbo iyoyo. Saka hazvaizoita kuti veTCC vari apo vezano vari apo. Dai vanga vari vezano vanga varipo hatina problem, tinogona kugara pamwe chete neTCC. But tinoziva dambudziko rekuti TCC kungoona munhu wezano anobva anhonga matombo. Saka tinobva tangozvidzivira nekuti aiwa musangano wanga vanonoka kukumbirwa ndo unomira. Saka tinoziva kuti vakanonoka kukumbira ndeveTCC. Vezano vakakumbira on time and vanga vagara vakatoro chiri chirongwa chiripo. Nekuti pachale chakavakwa before elections we mentioned. Saka the special opening was already there. Saka hakuna arambidzwa. Chetiri kubindura zvikurukunzi vanhu vakarambidzwa kungoumana wako. Vanhu veTCC vane tsika yekuda kugadzirisa kunze kuita kunge zvinonzi vakavengwa vari kurwiswa vari kurambidzwa kuita misangano yavo. Varikutogadzirira kare kuti kana vachinge vazokundwa vozoita ruzha vachitairambidzwa kukandena. Hatisi kuvarambidza, zanu PF iri kuti uyai itai zvamaita majira Georgina kambenai, nyika ndiye munhu wese, nyika yedu tese. Patichasvika pamapasarudzo, aiwa tinoziva igaro ziva kuti vana veZimbabwe vachavhotera vamunangagwa. Saka nenyaya yavamutori yekuti vari kunzi varidza kuti iyo ingangopindwa navamutori because tangatisipo. Asi kana vachinge vadarayiwa zvakaipa, but tinoona kuti mutodi haasi munhu anongofamba achiridza pfuti, ende uyezve haana chekuridzira pfuti nekuti ane vanhu vanogara vanotomusapota kare. Saka hatina dambudziko navamutodi, asi kana achinge aridza pfuti, aiwa mapurisa achapindira achapagadzirisa nekuti Zimbabwe ndeyedu tese.
Aha, tanzwa zvamataura, ruzhinji rweZimbabwe rwakateerera rwanzwawo zvamataura. Nhasi ndakugadzirirai saizi yakanaka varume. Musha mukadzi hanzi chero benzi chairo pamudzimai rinodzikama. Saka nhasi takutsvagiraiwo imwe nyanzviwo yezvematongerwo enyika vasinawo bato ravakamiririra. Tina Muzvare Jesse Chihota. Muripo here hanzvadzi? Jesse, can you hear me? We seem to be having a problem there with Jesse's line. I will check with my producer to see if we can get her back. I'll try one more time.
Hello, Mam Chinzwa.
Yes, ndakukunzwa. Perfect. Welcome to the show. Mam Chinzwa, zvikutaurwa here
navakora
navamavaza izvi.
Aiwa, tazvinzwa.
Aha, ini nyika ndimi murimo munyaya idzi. What's your take? Let's look at what vadzokora said. Let's look at what vamavaza said.
Inini besides nyaya dzekuti izvo vamwe vari kunzi vari kuita marali zviri legal kana kuti vamwe vari kurambidzwa kumarali, my greatest concern is nyaya yekuti there is a very low number yemawomen political candidates that were fielded by both parties, and it's something tendido kuti vadzvise vari two, because tisu bumbiro remutemo wedu rinotaura musection 1756 and 80 kuti vakadzi vanofanirwa vari represented maprocesses ekutonga nyika, handiti maelectoral processes, handiti. But tichiona kuti gore rino for the upcoming elections Zani yakashinga vakadzi 23 and then Triple C yakashinga vakadzi 20 and itwa, bringing the total to 43%, of which men's machine Munesha Assembly made 210 seats. I see only 43 women made it. And it is the presidential Amunakana Mkachikana one. In the total of what is an age, because my political party was good, yes, seven of the Kanika, yes, seven is vision, never lie and it is as much my recoup. And I don't punch until now.
Right. Makangwari Salanja, Manjenga Mubunzo, Matiza, Malaza, Matiza, Joko Rasma, Makanda, Chirauro, Chenu Kwaka, Zika, Zika, Manzwaka Zukuta, Wiso, na Jesu Hotels, or Rumi Ticha, Zoka, Ikoko. But in the Nodaku, Zoka, Kwamuri, Lamalaza, there is this issue right now that people are talking about this. We cannot ignore it. Some people are saying there is selective application of the law in Zimbabwe today. ZANU-PF is allowed to bust its supporters to campaign rallies and run their show. But the opposition is not allowed. Why is that so? Vamalaza, please come in.
ZANU-PF is serio inotonga pa mumatari. Mumatari inotonga nevatongi avasire ZANU-PF ndire nyika. ZANU-PF irito reo mutambi pamutambo wekuvhotera nawo. Saka zvinenge zvatika kumatare hazvizve ZANU-PF. ZANU-PF haisi kurambidza munhu kukambena, tikutoti kukambena itikokudyai zviri pachena, nekuti vanhu veZimbabwe haachada kunzwa chinonzi Triple C, nekuti kala yeyelo yayo yaora. Saka hatina dambudziko naizvozvo. Saka munhu anenge achiti anzi ZANU-PF iri kurambidza nokuita mavhoti emajaji ari kusapota ZANU-PF, aiwa imhengera mumba. Nekuti chokwadi ndechekuti hatina simba pamusoro pevatongi vematare. Vanotonga nemutemo wenyika, vanotonga nebumbiro nemutemo, hatina power over them. Chepiri, just in 2 seconds, Tete Chiota, hatichakwanisa kukurukura nyaya yema female candidates pa presidential seat echoes news, because akatoapenduka kare. Asi we will look into it pa next time, pa chaita maelection 2028, ZANU-PF ichaedza kuunza munhu kadzi kuti amiririre nyika yedu yeZimbabwe kana tine ari qualified. Hatingounza mudzimai nekutoda madzimai, tinounza nekuti anokwanisa here kuita zvangazvichiita vamwe vese. So izvozvo zvakavasatya havo, ZANU-PF iri mugwara, iri kuzvigadzira, ende ine constitution yatingati bumbiro remutemo rinobvumidza madzimai kuwana mukana wakawanda wokumirira vazhinji. Ndi wanabuwa wana kuti mamwe wedi weti musi awana kana constitution. Saka musanyetera kuti wanada madzimai wano kunyemerai awana. Awana kana pakanyorwa nyaya yemadzimai. Saka
zvine
pakanyorwa pasi.
Vadzokora ndofunga vari kuvaviwa kuda kupindura izvozvo, muchitaura izvozvo zveconstitution izvo. Vadzokora huyai tinzwe, muri kunzwa zviri kutaurwa here navamavaza izvo. Ndoda kuti titangire panyaya yekutakurwa kwemasupporters kuenda kumarali uko, tozodzoka muchipindura zvataurwa navanzvadzi vedu izvo, Jesu Chiota uyo. Huyai vadzokora.
Awa, tinongo ndinakidza pano ndechekuti vamavaza vanouya pano kuzonyepa. Ndi dokta wezve kunyepa. Vanouya kuzongoreva nhema. Pese pavanenge vachishama muromo wavo, vari kureva nhema. Vari kutaura nyaya vamutodi. Tikutozviziva kuti vamutodi vakaonekwa vachiridza pfuti. Mapurisa anga aripo vachiridza pfuti. Vakadii kusungwa semutodi iko zvino ari kufamba. Iye akaridza pfuti pamberi pemapurisa. Saka icho kwadi kuti there is a selective application of law. Icho kwadi that ZANU-PF are giving illegal instructions to the court, are giving illegal instructions to the police, and they are also giving illegal instructions to the army and CIO. Unfortunately, we have malcontents within these organizations that are taking these illegal instructions. Zvinhu izvozvo zvinofanirwa kupera. President Chamisa vanofanirwa kubvumirwa kuita marali avo sekubvumirwa kuri kuitwa vamunangagwa. Nyaya vari kutaura yekuti ivo vanobvumirwa kutakura vanhu. Vakauya pano vamavaza pano vachitaura kuti zvinobvumirwa kuti pavakaita rali yavo yekuchipinge, kuti nekuti yange iri national rali, vanhu ngavabviswe kuburuwayo, vanhu ngavabviswe kwamutare. Vakauya vakataura kuti zvinobvumirwa. Zvakuitwa kuTriple C havachada, vakutaura kuti vanhu havabhaswe. But in any case, isusuwo zvedu atina mari yekutakura vanhu kuti vabve kubrua vachiuya kubhindura. Tinotora vanhu vari mubhindura town, tinotora vanhu vari mumaperi ebhene ebhindura, tinotora vanhu vari padhuze nepadhuze nekwatiri kuitira rari. Ndo vanonoenda kurari ya President Chamisa. Vamunoona vakazara, vamakaona vakazara kumasvingo, hakuna akatakurwa nebhazi. Vanhu vose vakafamba netsoka voga nekuti vaakuda shanduko muZimbabwe. Saka chimwe chandinofarira ipapa ndichipedzisa ndechekuti vana veZimbabwe vaakuziva kuti ZANU-PF ndeyekunyepa. Pese pavanenge vachitaura vanenge vachinyepa, vanenge vachiudza vana veZimbabwe kuti tichakuitirai zvakati. Ivo varimo muhurumende vari kuregerere kuita zvinhu izvozvo. Saka taakuzviziva kuti kunyepa. Chero vanhu vekumamisha vaakuzviziva kuti ZANU-PF inonyepa. ZANU-PF ndeyakonzera nhamo yese yavari kuona iyi. ZANU-PF ndeyakonzera kuti vana veZimbabwe vanhonge svose nemuromo. Saka vachaenda kunovabvisa musi wa23 August.
Regai ndikuyeuchidzei makanganwa kubata nyaya yanga ichitaurwa naJesiyo yekuti izvoni komadzimai zvakamirawo sei kutriple C muchidimbu tigotora muteereri ari kudawo kupindura, ari kuda kutaurawo.
Aiwa, iyo tinoitora yakaita zvayakaita. Hatirovei mbwa takaviga mupinyi sezvinoita vamavaza, munoona vachida kunzvenga nzvenga. Inyaya yaida kugadziriswa. We take it and it needs to be improved. We need to have more women in our wings, in leadership roles. It's something that we have always discussed and that has always been a subject from President Chamisa. You have heard him speaking about women, that we need to have women in our leadership roles, and it needs to be fixed.
All right. We will come back to you, Jesse Chiwota. I will need you to pick it from there when we come back. We have a listener. We know we take pride in our listeners and our viewers. They call in a lot. And caller, muripo here. Hello, mutere rueda chiripo here. Murukundinzwa.
Oh, mutere.
Aha, ndiani wangu uyu murikupi?
Ndeto muzvondo vaGallington ndiri kuZimbabwe kuHarare.
Nyaya iri dairo muri kuinzwa here tinewe dare vari pano ava tiri kutaura nyaya yesarudzo dzegore rino idzi. Kandai pfungwa dzenyu muchidimbu muti gagaga tifambe.
Ah, iri ndanga chikoti pasarudzo dziri kuitika gore rino iri. Kai mapato ese ZANU-PF netriple C vakwanisa kuita sarudzo dzakajeka dzisina kubirira, dzisina kuvhundutsirana. Anenge akunda musarudzo akunda, akundwa obvuma oti akundwa. Hatidi vanhu vanobirira sarudzo.
Aiwa, iri munzere, vari kuzvinzwa, vari kuzvinzwira vari pano vedare. Nyaya yamataura ndokutendai nekupinda muchirongwa. Tokuonai rimwe zuva zvakare, madzoka.
All right.
Thank you very much. Let me come back to you, JC, if you can still hear me. The two gentlemen gave a little bit of response. I hope they answered your question. And in response to that, do you feel you've been answered before I throw the next question at you?
Ah, my brother, I'm not answered. Can we contact on the poll platform and get into here to explain the reason why this is the answer and why I feel like this is a matter of great importance?
Nguva yedu inotidya asi ndokupai mukana iwoyo. You can go ahead, tell us, give us your mind. That's why you are here today.
Inini nyaya iripo ndiri kuinzwa, handiti, but inini ndakauya ndakamirira nyaya dzemadzimai, handiti. Inini ndiri kufara kuti izvo mupopulation yedu muZimbabwe, handiti, vakadzi they constitute 52%, handiti. Varume they constitute 48%. Asi you find kuti vakadzi they are not being represented, handitika, muleadership, handiti. Asi mutemo yatinoti isusu tinoshandisa inoti tinofanira kunge tine equal representation, handitika. Ndinotaura nyaya yepolitical violence yakaitika. It's one of the major issues, handitika. Zvakaita kuti madzimai vasati vacha participate in politics, because muna ndinenge ndichityira kuti mhuri yangu, muna ndinotyira kuti kana ndakukampeina ndikaposta zvinhu pasocial media I'll be trolled. Nemangu achazviona tanga kunzionesa mukadzi wakaita zvinhu zvakaita sei. We know the kinds of issues dzinobuda kana mukadzi akaita pa the forefront ye political leadership, handiti. People start calling me. And it is. The second thing is my nomination seat. I can say it's going to be next week. And it is. My National Assembly, they found out that $1,000 and it, for President, it was $20,000 and it. Now, hyperinflation is in Zimbabwe. Very well knowing to the cards, they are on the losing end. Alana economic muscle. Munofu go to the cards, they want a Mario Yokut and it. That is the thing we do to see in the mood as they say to January. And I feel that the same way you are up in Dura. The same way our people is the same way as the government. It's not about the drama it and it. And then we make politics a fight between our roommates. Kovacad is very cheap. And politics are really taking a lot of money.
Ngatimboibata yakadaro mataura nyaya dzakawanda chaizvo ndotokudai rimwe zuva renyu mega chairo tigodzikurukura nyaya
I don't know
you're picking on what Jesse Chiwota is throwing in there but she touched a bit on political violence and there's no way we are going home today before we throw that at you both of you regai nditange nemi vamalaza tanzwa nhasi kumaunga uko kwanga kwagutu uko ve triple C vachitaura kuti vamwe varohwa zvazodai vakawanda wanda vari kungofamba vachitaura mazuva ano kuti tiri kurohwa kunogona zvina kumira zvakanaka tiri kumanikidzirwa zvakawanda wanda zviri kuitika asi zvigunwe zvavo zvonongedzera kuti Zanu PF ndo iri kuti kuvadza kudai munoti wokudini mashoko aya muchidimbo
Mchidimbo baba Zanu PF ndore gabato pasi pano rine runyararo risingade zvehondo. Tinozviziva kuti vana vetipusi vagara vane chitika yekuzvirova vonyepera kuti varova. Ndovatoti paya pachishona rakazvirova rikazhamba. Ndodzira yavo yekuda kuedza kuti vawane simbasi nekunyeba kuti arohwa nekunyeba kuti ashushwa. But isu tinoziva kuti Zanu PF hairove munhu. Zanu PF inotoda vanhu nekuti Zanu vanhu vanhu izanu saka hatingazvirove uye zvitinoziva kuti mwana wetriple C mwana weZimbabwe saka tomurovererei munin'ina wangu mukoma wangu kana kune vari kurova vanhu iko zvino izvi aiwa vasi vezanu ngavarege tsika iyoyo itsika yetriple C takaibvisa kare mubato rezanu PF
regaivadzokora vauyewo vadzokora muchidimbu nguva yedu inogona kuzotiperera nyaya yeviolence iyo iri kutaurika-taurika iyo Zanu PF ndiyo iri kuramba hanzi muri kuzvirova muchizhamba
aiwa kutuka vana vezimbabwe kuri kuitwa navamavaza vanofanirwa kunyara kutya mwari vagouya vapamberi pevanhu vachitaura kuti vanhu havasi kurohwa vanhu vari kuzvirova isi tichiona vanhu vakatyorwa makumbo makaona advocate Obey Shava vakatyorwa makumbo vakarohwa iko zvino izvi vari kuto kuti mupenyu hwavo hamene tikutovanamatira kuti vanopona here vakarohwa nevanhu vanozikanwa kunzi vanhu vezanu PF akuona murume mukuru ouya pano achisandudzira dumbu achitaura kuti vanhu vari kuzvirova zvinonyadzisa uye zvinopa hasha and vana vezimbabwe vari kuzvinzwira vega kuti ndohunhu wezanu PF
uyu
mutoti anoda kusungwa mutoti ngaasungwe akaridza kuti achionekwa sei asiri kujera
tapabata po nguva yedu inobva yaita jerasi vanzvadzi kana muchiripo ndokumbira mashoko enyu ekupedzisira muonekane nevateereri muchidimbu mashoma shoma
mashoko angu ekuvharisa ndeyekuti izvo isusu tukapila kune mapolitical parties vanekuti ikosii vanhu vekuzani nevanhu vekuzek nemamwe marelevant stakeholders handiti kuti revisai manomination fees enyu adziki adziki handitya make sure kuti mocreata environment iri conducive for the participation yevadzimai mumaelection handiti and make sure kuti muri kusvika kune constitution muchiikwinza madzimai acho otherwise chokwadi ndechoti hapana kwatrikne
ndinokutendai vahanzvadzi nguva yedu inobva yaita jerasi kuno manje hakuna hanzi hakusi kubhora hakuna overtime unfortunately we have to come to the end of the show tonight but I would like to thank graciously Jesse Chiwota vamasimba mavaza navatawanda dzokora for being with us on the show today and I am glad we had this time until next time this is Ivan Zininga and I wish you a very good night Zimbabwe until next time